Railway Zaki Commissioner Tandwe Tando Mlombeni vaudza Studio 7 kuti commission yavo ichiri kuona video iyi vachiti vachazopa pamire commission yavo kana vapedza kuriona.
Tiri kuitarisa. All I can say is tikuitera.
Vachinyorawo padandemutande retwitter mutungamiriri weTriple C Vanelson Chamisa vati video yeAl Jazeera iyi mucherechedzo wekudzama kwekuora kwakaita utungamiriri kubva kumusoro. Uku bato rezapu rati rakakatyamadzwa zvikuru asi harina kushamiswa nechiitiko ichi sezvo richiziva kuti vamwe varo ava havana hanya nevana veZimbabwe. Mugwaro raraburitsa bato iri rati riri kukurudzira vana veZimbabwe nemasangano akasiyana siyana kuti vagadzirire kutora matanho ekuti vari kunangwa muvideo iyi vatorerwe matano. Ukuo vamwe vagari vekwamutare vataurwa navo neStudio 7 nhasi vanosanganisira vaEzekiel Manatsa vanoti zvinovarwadza kuti ruzhinji rwenyika huri kunonga svosve nemuromo asi vamwe vari kumusoro vachiita madero aJorjina neupfumi hwenyika zvisingabatsiri vazhinji.
Illicit deals anenge achibenefita very few powerful people at the expense of general populace. Hazvina kwazvinotisvitsa senyika because my resources are for everyone to benefit everyone. My resources ndo vanofanira kunge achiita kuti mari inowanikwa kuma resources itibatsire kudevelopa nyika. But kana zvichidevelopa munhu one ne a few just because they have power, hatina kwatinoenda and hatingawani development. We are going nowhere.
Mumwe mugari wemamutare vaobei hove avo vanogara mumusha weGreenside vanoti mhosva hairovi sezvo vose vaiita zvekuonererwa nemasaisai dandemutande reindaneti vave kubudiswa pachena pamusoro pekwaibva mari dzavo.
Zvinhu zvakagara zviri kungoitika izvi, hapana asiri kuziva kuti chii chiri kuitika muzimbabwe. Henry Rita Varishaya akabatwa akaendeswa kumatare edzimhosva akaakwitwa, asi tine chitongoona kuti chii ari kuakwitwa because he is part of the cartel. Cartel haibatwe, you know, it's catch and release. But chokwani chekutoti vakamubata vacho ndo vakatodzingwa mabasa nanhasi vatoyaura vari kumamisha, asi vaida kuti zvinhu zvinge zvakanakira isusu newe muno muZimbabwe. Zviri kuitwa izvi nehurumende yavamunangagwa hatisi kuzvifarira, nekuti ivo vamunangagwa vakagara vari gold dealer kubva kare.
Ndorai Marisa vanoita basa rekutengesa zvakasiyana siyana mamutare vanoti izvi zvinofanirwa kukurudzira vechidiki kuti vaende kunonyoresa kuvhota sezvo vari kuona mamiriro akaita zvinhu munyika kuti haana kunaka. Vanoti vechidiki hapana chavo kudzimara kana vachikachipota vachisarudza shanduko. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu richishanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vapasimonya kureba vachitaura neStudio 7 nhasi vati mutemo uri pachena maringe nevanenge vapara mhosva.
Izvi zvakaitwa neAl Jazeera zvinhu zvakanaka zvekuti wano expose corruption, asi chatinotarisira we don't expect it to just end as an expose, but notice kuti hurumende ikwanisewo kutora matanho anoita kuti kubva ipapo kuenda kumberi inge ichikwanisa kuferefetawo zviri kubva mune zviri kutaurwa kuti ndizvo here zviri kuitika. Kana paine wakapara mhosva wonge vachisungwa nemutemo vachiprosecutwa kumatare. Totarisirawo zvakare masangano epasi rose anodhila nezvemari anoita zvemoney laundering kuti wange vachitorawo matanho ekuona kuti zvinhu izvo zvagadziriswa here uyezve vakapara mhosva ava vasangana nezvirango zvavanokodzera.
Vamwe vagari munharaunda dzakasiyana siyana vanotiwo havana ruzivo nezviri kuitika nezviri kubuda pazvivhitivhiti pamusoro pekumurwa kunonzi kuri kuitwa zviwanikwa zvenyika kunyanya goridhe zvichitengeswa kunze zvichikoronyera. Nyaya yekuburitswa kwegoridhe zviri kunze kwemutemo iyi inodzosa ndangariro kuvana veZimbabwe vakawanda pamusoro pekurasikirwa kwakaitwa nyika nemangoda ayo akanga achicherwa kwachiyadzwa, zvakazoita kuti vaive mutungamiriri wenyika mushakabvuva Robert Mugabe vataure kuti nyika yakanga yarasikirwa nemabhiriyoni 15 emadhora ekuamerica kuburikidza nekubiwa kwemangoda. Studio 7 yakundikana kubata munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaneke Mangwana kanawo gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kuti tinzwe divi ravo rehurumende panyaya iyi. Hatinawo kukwanisa kubata mutauriri wezano PF vaChris Mutsvangwa kuti tinzwewo pamiri bato ravo panyaya iyi. Asi mutauriri wemapurisa nyika yose Assistant Commissioner Ponyati vaudza Studio 7 kuti havasati vaona vhidhiyo yeAl Jazeera iyi vachiti vanozotaura chete kana variona. Asi bhanga guru renyika reRBZ kuburikidza neboka reFinancial Intelligence Unit rakazivisa kuti rave kutoferefeta vamwe vari kuburiswa mazita avo muvhidhiyo iyi vaHubert Angel nevaEvan Macmillan. Ndakamirira Studio 7 mamutare, ndini Lloyd Moyo.